Chokumbira simba
kukurira zvose zvinore
asi pano pane miedzo
tipe uzimba rima
no running around the pool
Chokumbira simba asi pano pane miedzo Chokumbira simba
Bamba pamwe chete nepastirin nereka nereka tukunetsa to my slay queen ndiri tukuenda but my sister has my virgin misodzine ropa zvakawanda zviri pa pending last week tate rufu pane brother vaita suicide last week tate gumo pane hope dzaiti mukai don't do them zvese zvese zvimwe zvacho imbo igai atshande tichidyiwa pamwe pacho ticha winner togara tiri loaded zvana 21 days of calling mari ndiye mumwe salama leko kuma moskin pakuda chero 203 my members vane vision pakuda 203 vasina agenda iri hidden to
Chokumbira simba
Chirangarire
Asi pano pane miedzo Saka chokumbira simba Chokundikana ne miedzo Chokumbira simba Asi pano pane miedzo
Zudzu anga bata nene zizi Mufimia ne zudzu anga tia nene wiza Pagoda ugaro rejected up Iwori picked up Imu mumuzi ara hamuna gangsta riri soft Takunyanya kuwa loki said red ureta loss Game in 90 minutes pagoda gibe pagoda shot Game in 90 minutes pagoda baby pagoda mot Chewuka kumashure wuna mele jebutenda Chewuka kumashure zimba ngani za maputa Sane dema mira kuchigavano vanu penga Kuchola tinga chola bati ndosha sunza meko Chero 203 my members vane vision Pagoda 203 vasina agenda iri hidden
Chokumbira simba
Chirangarire
Asi pano pane miedzo Saka chokumbira simba
I like it.